Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Friday, October 31st, 2014. And this is Live Talk. I'm Blessing Zulu.
And I'm Kip Stube.
And tonight on Live Talk, we are going to talk about the opposition MDCT Congress in particular and the state of Zimbabwe's politics in general.
To join the discussion, phone us directly at this number, 001-202-619-2077, and we'll call you back.
And as usual, Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 4930-5940 and 1455 kHz shortwave, Monday through Friday at 8:30 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and www.voindebele.com.
Yes, we had a powerful Congress under the theme, which is towards the national resolution and national convergence, finding a solution to the national problems. This Congress has been one of the most resoundingly successful ones with 7,300 delegates so far.
Sikale ngokuthi senze lokho kuthiwa official opening. Sise siqeda lapho ke sasesiba le lunch break. Ku lunch break singenile ke kade sikhuluma kunje nje kwenziwa ama thematic topics esizo esikhuluma ngazo. Yizo abazenzayo okwamanje. Ama youth labo mama sebesenza ukhetho lwabo. Ake sizabe sisenza ukhetho lwe-main wing kube ukugqiba umsebenzi.
Onke kumadzimai kuri kuita makwikwi amaikore navanodzimai team vyose kumadzimai ndo vari kukwikwidzana kumayouth kuna navashati wayo vari kukwikwidzana nana chidhakwa vachikwikwidzana navahepimochidziva ndo varipo vakati wandei asi zvichabuda hazvo musarudzo zvichange zvichitaurwa nokupera kwezuva ranhasi. Saka ndinodayira kuti mukazvipa mukana nekutipawo nguva tichakupai mashoko kuti zvapambadzii.
Once again, thanks for joining us. You are listening to Studio 7 Live Talk. And tonight on Live Talk, we are talking about the ongoing MDCT Congress in general and the state of Zimbabwe's politics.
The MDCT, led by former Prime Minister Moken Tsvangirai, is holding its fourth Congress beginning today. But the party is fractured after some members, led by former Secretary General Tendai Biti, moved out.
The crisis in the MDC is also mirrored in the ruling ZANU-PF party. The party is allegedly divided into two factions, one led by Vice President Joyce Mujuru and the other led by Justice Minister Emmerson Mnangagwa. The ZANU-PF Politburo, which is chaired by President Robert Mugabe, has set up a committee to probe the two for the alleged factionalism, which is actually threatening to tear the party apart ahead of its elective Congress in December.
What do you think about these issues? If you wish to join the show right now, phone us directly at this number, 001-202-619-2077, and we'll call you back. That number again, 001-202-619-2077. You can also send us a message on WhatsApp, and our number is 1-202-465-0318. Iye kunjalo ke foto.
Mhm. Wonguka Gibbs nasi tira kuti tinge tichitarisa mamiriro akaita zvino mumapato ari muZimbabwe. Tiroda kuti tinge tichitarisa nezviri kuitika muMDCT. Kune musangano weCongress watanga nasi pari kutariserwa kuti pachasarudzwa vamwe vatungamiri vatsva nekuti mutungamiri webato vaMorgan Tsvangirai, mutevedzeri wavo amai Thokozani Kupe, sachigaro webato vaLove Moyo, vakadzorwa nematunhu ose, hapana ari kuvakwikwidza, asi pane zvimwe zvigaro zviri kutarisirwa kuti zvinge zvichikwikwidzwa, chakafanana nechemunyori mukuru webato kana kuti Secretary General, apo pari kutatsurana vaNelson Chamisa navaDouglas Monzora. Asi nasi semataurwa zviri kuitwa, kune sarudzo dzevechidiki uye kuchiitawo sarudzo dzemadzimai kana kuti yainonzi Women's Assembly neYouth Assembly muMDCT. Zvichidaro muMDCT pane kunetsana kunotyisa kuri kuitika muZANU-PF zvapakuti mutungamiri wenyika nemutungamiri webato iri vaRobert Mugabe vaumbe komiti ichaongorora kwavanoti kuumbwa kwezvikwata zvikwata mubato reZANU-PF. Gibbs.
Yebombe zuru kali ndaba ndingalitshona njani lapha likhona kulangapho ngemakaya, thina noBlessing apha siphile kahle. Ye, siyakwazi ukuthi lamhla ke iMDCT yenza umhlangano omkhulu. Umhlangano lo okuthiwa yiCongress, iCongress leyo yenziwa kulangale ke eHarare. osokuphumile kola ngale kuKongolosi ukuthi abantu abanengi abangani bathola izikhundla eziningi ngathi siphezulu kuvele ngani sokwazi ukuthi ngusibani lozibani kodwa ke siyakwazi lamhla ke ukuthi abasakhulayo bayenza ukhetho lwabo belwenza ukhetho lwabo kunjalo kuyalandela kusasa olwalenziwa olwabadala olwabomama labo khanya ngazani luyenziwa lamhlanje ye kukhulunywa kunjalo ke siyakwazi ukuthi umnumzana uNtenda Ibiti owaye nobhola jikelele waphuma labanye kubandlaleli bazenzela okwabo kodwa ke lokho besithi baphakathi kodwa hayi umnumzana uTswangirayo uthi sebaphuma sizwile njalo ke umnumzana uNelson Jamisa ekhuluma lamhla blessing esithi kuyaba kulabantu abangu 7300 so kanye kulabantu abaningi ye kungani kunjalo futhi
and I think we have our guests lined up Gibbs first we have a political analyst and human rights lawyer Mr. Dewa Mavinga, who is currently in Cape Town, South Africa. Good evening, Mr. Mavinga, and how is Cape Town?
Good evening, Mr. Zulu. Cape Town is very nice. It's cool here, and from my window, I'm looking at the Table Mountain, getting inspiration from the struggles that Mandela and others went through.
Indeed. Thank you so much, and we hope you are inspired. Let's go to our second guest. That is Mr. George Mukwananzi, also in South Africa. Is it Johannesburg?
It's Pretoria. Yes.
Thank you so much, Mr. Mukwananzi, in Pretoria. And how is Pretoria tonight?
Very hot, my friend. Very hot indeed.
And it's a contrast here. We are getting into winter slowly. So it's a bit cold, but not yet very cold, right, Gibbs?
Not yet cold. By this time last day, it was a bit cold.
Indeed.
Yeah, so seasons are changing, maybe, or is global warming?
Yeah, indeed.
Yeah. So I'll start with you, Mr. Mavinga. Tell us, what are you seeing in the MTC? They are having their Congress. What will come out of the Congress? And is the MTC really transforming, so to speak?
I think these political processes, such as elections, congresses, are really periods of serious reflection and renewal in terms of leadership, in terms of the institution. And I think what is important, what the MDC must take away from this Congress, is that it must do things differently from ZANU-PF. One of the biggest problems that we have had in Zimbabwe, in civil society, in opposition politics, in different issues, even at burial society level, has been the infusion of a ZANU-PF culture or a ZANU-PF way of doing things, which is not really consistent with democracy and democratic values. There is need to do things differently, and if the MDC is to make a difference and leave a clear legacy on Zimbabwe's political landscape, it must be distinguished as a different political party in terms of its ideology, in terms of the way it does things, and in terms of connecting with the people of Zimbabwe. I think this is what is very important. It should not be an issue of going to a Congress and to elections simply to get into leadership positions for the sake of leadership or to be seen or to be respected, but to serve the nation. Zimbabwe is crying out for leaders who are there to serve the people of Zimbabwe and not to themselves to be there to acquire things, you know, to get power, to become corrupt and to become rich overnight. That is not the way to do things, and that should not be the future of Zimbabwe's leadership. So I think the first critical milestone for the MDC to achieve is to move away from the process of ZANU-fication or of a ZANU-PF culture of doing things and establish a new template where there is no intra-party political violence, where there is cooperation, and where there is reaching out to others in a way that is not selfish, that is not self-centered, but putting the interests of the people of Zimbabwe first and foremost. I think this is the ideology of a people-centered position, a people-centered policies, people-centered, you know, solutions to the Zimbabwe crisis.
Thank you so much, Mr. Mavinga, for your brilliant analysis there. Now, let's bring in Mr. Mukwananzi. Mr. Mukwananzi, your take on the MDC. Of course, Mr. Tsvangirai said he hopes for a new trajectory when he addressed this Congress, which is actually the fourth MDCT Congress. What should Mr. Tsvangirai do differently, Mr. Mukwananzi?
Let me start from the point that this is not the original time that the MDC had planned to have its elective Congress. Uh-huh. It has had to be brought forward because there were crises that happened within the party, and also that this is not the first time that the MDC has attempted to solve its internal problems by way of a Congress. We need to look at the reasons why they've had to have this Congress now and not in 2016, because this is 2014. Mm-hmm. Okay. The MDC has had problems since its inception. You will recall that in 2005, it experienced a split, which it solved by way of replacing those that had chosen to go a separate way because they didn't agree with the encroaching culture of ZANU-PF that Dewa Mavinga, alluded to. So they tried to solve that problem by merely replacing those that, had a different perspective to the democratization of Zimbabwe. And now, once again, down the lane, we see the MDC attempting, to solve its crisis by way of holding rallies throughout the country, embarking on a Congress where they are going to elect new leaders. So we have a situation where you had people within the MDC who called for a renewal in terms of doing things differently. And I do not think a Congress of that nature represents, a new way of doing things in such a way that they are at a better pedestal to deal with ZANU-PF and defeat it. The party that you are talking about is smarting from a crushing defeat, in an election by ZANU-PF. And I do not believe that the kind of approach in the way of a Congress that is being currently held is going to be a solution to the party's problems, and it is going to be a solution to the problems of Zimbabwe. It just has to be a different way. Without sounding controversial, remember, people think that the reason why the MDC lost, it is because of the stewardship of the party. The person who is being fronted by that party when it went to the elections. And by all appearances, it appears they are going to replace that same, re-elect the same leadership that caused them to be defeated and replace probably people were more able to do their work within the party with weaker people this time around.
Mr. Mukwananzi, if you say the defeat was because of leadership, I think even the African Union did not fully endorse these elections. I think will it be fair criticism to just focus on the leadership and look at the electoral environment in Zimbabwe?
You see, you need the kind of leadership who would come with a solution as to deal with a situation where the electoral environment is not conducive to winning. If you keep recycling the same kind of leadership who are clueless, who do not change their style, who do not change their approach, they get defeated year after year, they still continue to go back to the battlefield, they get battered, even if the rules of engagement there are not fair, why would you still continue to participate and compete in a race which even before you participate that you lose? Why don't you get somebody else who would demand forcibly, to get the battlefield leveled. If you still continue to have the same person who would stagger into the ground, you know, with the swollen eyes and the broken lips still to be battered further, then you are wasting people's time.
Thank you, Mr. Mkwananzi. Regai chitore mtirere udo kutanga mkuma Philip kuboskwana magadi. Namba ya mkuma Philip inengi atine tsei. Regati zokere kuna vama vinga. Vama vinga murkuo nao sei. Zirukuta urwa na vama Mkwananzi. Vama Mkwananzi varukuti iwo ashbatsire kuti muti vatunga miri wasina kubudirira musarudzo dzapfuura kunyangwe dzanga dzisina kumira zvakanaka. Varambe vachitunga miri.
Zviro kwazvo mashoko ava Mkwananzi ndiwo chaiwo ende pandoda kuti ndinyatsowirira nawo ndepekuti utungamiri weMDC hawaifanira kupinda musarudzo uchiona kuti huri kupinda mugomba sarudzo hadzina kumira zvakanaka hadzidzi dzichiterere zvinhu zvese vanhu vese veZimbabwe Electoral Commission vari kuita sarudzo idzi vanhu vakarerekera kudivi reZANU-PF zvinhu zvaizivikanwa zvanga zviri pachena kumunhu wese nekudaro utungamiri weMDC vaifanira kumira neushingi chaihwo kuti kwete hatipinde musarudzo dzisina kunaka tinongoenda chete kusarudzo kana zvichinge zvamira zvakanaka dei vakadaro dei nyika yese yakamira navo ndodambudziko guru rakaitika ende ndopandinoda kuti nditi inini iko zvino MDC ine mukana wekuti igadzirise pavakaresva pese kuti pakuenda mberi vasafurirwa nenyaya yekuona zvigaro kunzi uyu ndiminista ngana kana kuti ndiminista ngana kana kuti chakati vaone zvakanakira vana veZimbabwe mucharangarira muchaona kuti kune vanhu mazana nemazana vakafa vakapondwa panyaya dzesarudzo vachifira nyaya yeshanduko mukati meZimbabwe nekudaro MDC haifani kubata nyaya dzezvematongerwo nyika zvinyekenyeke inofanira kuziva kuti ropa rakatodeuka pana vanhu vakafa nekudaro haisi nyaya yezvigaro chete utungamiri haufaniri kutya utungamiri weMDC haufaniri kuita zvinyekenyeke haufaniri kuvhunduka kuti voti apa tinopinda kunyange vachiona kuti hazvina shanduka yazvinopa saka pakuenda mberi kana vachida kuti vabatane chaizvo chaizvo nevana veZimbabwe vanofanira kuteerera muchaona kuti vanhu vakawanda vaitaura variko vashoma vainge vapesvedzera kuti pindai pindai munokunda asi vakawanda vaivatsiura kuti honai kwamuri kuenda uku muri kupinda muriba reZANU-PF iko zvino zvekudzokera kuvanhu voti handei tinopinda muriva riya vanhu vanogona kuramba saka vanofanira kuti vagadzirise vachibuda musarudzo dzavari kuita dzekongresi iko zvino ngavatange kuvaka hukama nevanhu vakasiyana siyana nemamwe mapato madiki havafaniri kunyanya kuzvitutumadza kuti tisi tune vanhu nekuti vanhu vari kwavo mapato ezvematongero enyika ari kwavo ngavabatsane nevamwe ngavaite hurukuro dzakanaka nevana vabiti vamakoni vadhavengwa nevamwe vakasiyana kuti hurukuro idzi dzinoti idzo hapana mukuru hapana undingoveni hapana anogona zvese kuti tikunde dambudziko muZimbabwe ngatibatanei saka shoko riripo guru ravanofanira kufamba nero nderekuti ngatibatanei kwete kuti kana ngana akauya kubato redu tatorwa zvigaro saka ngavagarire kure mashoko mazano ndeyekupangana ndeyekupanana ngekuti vanhu vakabatana kwete kuti ava ngavabve ava hativadi ava tapokana ndokuparara kunoita misangano kuvaka musangano kubatanidza vanhu saka totosa kuti vatsvangirai zvavari kudzoka nevatevedzeri vavo ngavatore mukana iwoyu kuti vatange kuvaka Zimbabwe kuvaka misangano inobatanidza vanhu vakasiyana siyana kwete kuparadzanisa kana kuti kwete kuti kana takuonana imi chibvai kana vakaona mukati mavo vatsvangirai muine vamwe vanoda kumhanyira kuti dzingaingana dzingaingana ngavarambe semunhu mukuru vati chatinoda kubatana hakuna munhu anogona kupidigura musangano wepasi chigare wakaita seZANU-PF vasina kubatana manyepo chaiwo tinongoona kuti vaoshi venguve vakauya patafura vamutambara vakauya patafura, vadhavenga vakauya patafura, vamakoni vakauya patafura, vabiti vakauya patafura, profesa madhuku vakauyawo patafura imwe chete iyoyo, tinoona kuti tava kuenda mberi chaiko chaiko kune rusununguko.
Tinotenda vamavhinga. Gibbs.
Yes, buyokuye baba mukwanazi, nxa usukangeleke ibandla leMTC lingayenza ukhetho lwalo kambe liyaphuma libe njani khathesi ngokubona kwakho?
Okungihlupha kakhulu Mthembu yikuthi ngicabanga ukuthi ubukhokheli be-MDC lobo buseleyo ngaphansi kwe-MDC ebizwa ngegama likaTswangirai ngabantu asebadlala amadayiza la makhasi isikhathi eside. Yikho-ke ubona ukuthi into yabo kayihlelwanga ngiyokuthi mhlawumbe ngizonqoba, mhlawumbe ngizowina njengomuntu odlala amadayiza awazi ukuthi uzowina noma hhayi. I-approach yabo yonke to politics i-speculative, ikubona bengena ekhethweni noma kucacile ukuthi isimo asivumelani lokuthi banganqoba. Uma siqhubeka sinobukhokhelo obunje kumabandla aphikisayo ezwe laseZimbabwe, izaluphefu izoqhubeka ingena embusweni. Angifuni ukuthi iwina ngoba kayiwini, kodwa izongena embusweni ngoba abantu kabaziniki inyathelo eliqinileyo lokuthi bathi into enje ngeke sibe yingxenye yayo uma kungaguqulwa ngalokhu nalokhu nalokhu. Uzokhumbula ukuthi kuthe uma kuzoyiwa ekhethweni kwathi lo sisi wase-South Africa obemele umongameli uJacob Zuma uLindiwe Zulu wakubeka kwacaca nasemhlanganweni owenziwe eMozambique lapho amabandla awe-MDC abeka etafuleni ukuthi anesolo ezithile, awasuthiseki ngendlela ethile izandla ezama ukuthi ihudulele bonke abantu yebangenisa ekhethweni. Wabuya futhi wabaqhweba ukuthi hhayi uma kunje akumele liyongena ekhethweni, kodwa baqinisa amakhanda ngoba abantu be-MDC becabanga ukuthi bazonqoba. Khona kusobala ukuthi isimo kasivumelani lokunqoba, mhlawumbe bese bebheke ukuthi kuzokuba khona enye i-unity, i-government of national unity, baphathe izikhundla zobuminista nani nani, babe ngo-prime minister, bahlale kuphi nakuphi, badle kamnandi. Akusenzekanga, ingeni ilizanu ngendlela zayo ezijekileyo, iyabusa ilizwe yali chithi yalidilize yalibhidliza ngamandla, akukho okuhle okwenzakalayo. Konke lokhu kubangelwa ukuswelakala ubukhokheli obunobuhlakani, ubukhokheli obulengqondo evulekileyo ezokwazi ukuthi ibelethe abantwana baseZimbabwe bakhuphulele ngaphesheya komfula onezingwenya.
Yes, siyakuzwa kakhulu baba Mkhwanazi. He's still insisting that the lack of leadership in MDC is causing problems and he cited an example of the advice that was given by then presidential advisor to Mr. Jacob Zuma, the president of South Africa, who said that you know the field in Zimbabwe was not too level for the country to hold elections. But the MDC went ahead and participated in that election.
Rega timbonzwe kuti vateerera vanoti kudi mukoma Crispin makadi ku South Africa.
That
ku South Africa mukoma Crispin.
Ndizvozvo
zvemutowa kumwe wakaoma kumwe munyoro.
Ndangoda kuti zvakunongosanya kutaura-taura zvakwemwe yakatirebei. Pane nyaya ndadzoita kubana vamukwana hanzi. Vachitaura ivo nenyaya dzokuti hanzi vatsvangirai vari kuramba vachingodzokera ivo vachizhiwa. Asi tine mifananidzo yakaita se-2008 tose tinoziva kuti vamugabe kaita vakazvibvumani kuti vakaryiwa zvikaonekwa nani kuti vamugabe varyiwa. Ndinotingapa here shokoro kuti vatsvangirai vapinda vanhu kuti vakaroti vari kuti vanodyiwa nguva dzose, isu tichiona kuhwira kwavo. Ipapo handisi kuziva kuti pa-2008 vamukwananzi vanga variti kuda vanga vari pamuri koko kunhengere kuunited states, asi munenge munoziwa wani kana chero muri ikoko. Vanofanira kuti vataure zvinhu zvetinonyatsokuziva tose, naivo zvavanoziva kuti vatsvangirai haizi kuti vanodyiwa, vanohwina. That's why vachiramba vachiva nekurudziro kubva kuvanhu kuti rambai muripo. Mukatata iko zvino maprovhinsi ose ari kuvaindosa ivo vatsvangirai kuti varambe vari purezidhendi, nenyaya yekuti vanhu vari kuona kuti kana zvikangochinjika chete pakangova netransparensi panyaya yekuitwa kumabhoti, vanongohwina zviri outright. saka vachiramba vanhu vachivakurudzira saizvozvo. Saka vanofanira zvingavarege kuamba vakatarisa divi rimwe kuti vatangire varamba vachidzokera, vatangire vari kudzoswa nevanhu, vamwe vadzoswa nevanhu, maikupi vadzoswa nevanhu. That's why vapinda vari unopposed.
Tinotenda zvikuru mukoma Crispin.
Ndo zvandaita kuti ndingoti ndibatsirewo vamupanalti chiri kuno tose kuPretoria kwatiri.
Aiwa, tinotenda zvikuru mukoma Crispin. Tinotenda, of course, Crispin is saying that it's not true to say Tsvangirai has repeatedly lost and therefore must step down. He says he won an election in 2008 and he's saying that people are confident with his leadership. That's why he was elected unopposed. Rega tiende kuna vadhube ku South Africa zvakare. Makadi? Aiwa, isu tiri nani zvedu. Vadhube, tipe pfungwa dzenyu.
Inini pfungwa dzangu ndinoti ziri kuzvaite MDC izvi zviri nani, kunyange hazvo zvitsapa kuti vatsvangirai vatonge, asi zviri nani. Tichienzanisawo zviri kuitwe muzano PF izvi zvekuti purezidendi unongozviite jongwe nemhuri yake iyo zvizvi kutoitikaipo papa ngeyekuti vachatungamidza Emerson Munangagwa iye mukadzi wamugaba wakuita vice president. As time goes on, Emerson Munangagwa achagone kuurayiwa, mukadzi wamugaba wacho iyeye otoita president. Saka idii ndiona sokuti dai vanhu vechingovhotwa iyo se zvakaita imo muzanu pf wacho vachitotedzerwa zvinoti MDC. Saka vanhu vari kucriticise MDC awa, ndinotoona sokuti dzimwe dzemburi munongorashikwawo pfungwawo vamweni vacho ipapo.
Tinotenda zvikuru vadhube, kunyange tisingati hedu ningangazourayiwe naningi, tinenge chida kuti politics dzifambe mune zvakanaka pasina kusimudzirana makano.
Aiwa, ndinotenda chaizvo, ndikachanduka mandipaipopo, ndinotenda chaizvo.
Tinotenda zvikuru. Of course, Mr. Dhube is saying what the MDCT has done to go for an elective congress is good compared to the chaos that is in ZANU-PF at the moment.
Mr. Mavinga, do you agree with him?
Well, yes, certainly it is a good thing to go to Congress to renew leadership or to reaffirm leadership. That is the essence of democracy. But there is need to deepen that kind of democracy. This is what I want to urge the MDC leadership to reflect on, that they have a huge challenge to raise the standard in terms of democratic conduct and governance in Zimbabwe so that they can be an example. You know, when it is said it's a movement for democratic change, those things must be lived. Those values are not preached, they are lived. So as observers, as citizens, we want to see the aspects of democracy being reflected in the lives of our leaders in the MDC. I think this is what they need to work on. So that there is no doubt whatsoever that this is an MDC cadre or an MDC minister or an MDC official, and this is a different official. I think that distinction must not be doubted. During the inclusive government, some might have felt that perhaps the similarities between the MDC and ZANU-PF were a bit too close for comfort. And I think this is now an opportunity for the MDC to reconnect with the people, to reconnect with their values, to build a real movement. Not just, you know, a structure that is at the top, but to make sure that they have got, you know, active, vibrant structures embedded in the people of Zimbabwe. Kuti ukaenda kuchiredzi, unowana pa ground varipo vanhu vari kushanda kuvandudza upenyu hwevanhu, nekuti politics hadzidyiwi kana dzisingabatsiri munhu kana vanhu vari
kuchingwii
vari kutambura
nemapavamavhinga ndirauti
political identity party. So
vamavhinga
on the ground,
vamavhinga ndoda kuti murambe makabata. Tiri kudzoka zvakare kwamuri. For our radio listeners, as you know by now, we are streaming live. Go to www.voazimbabwe.com and press on live talk. I'm Blessing Zulu.
And you can also visit YouTube and search VOA Zimbabwe. This is Kips Dube in Washington, D.C. Stay tuned.